Marvelous Nsanga Nyahuye ndichiti hey no misoro yena udzanasi chipiri mbudzi 10 2015. Nengo dze MDCT gumine nanatu dzakasungwa mukupera kwesvondo dzonyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Studio 7 inopinda muzuva rechipiri ichipenengura zvakadzama zvinoreva kupinda mune zvematongerwo enyika kwakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Kupera simba kwemari yekuSouth Africa korwadza zvizvarwa zveZimbabwe. Hurumende yopinda muchirongwa chekubvisa muchetura uri kuuraya nzou kuHwange National Park. Muchirongwa cheThe Connection tiri kutarisa marwadziro ari kuita kuparara kwehupfumi kune vechidiki munyika. Iyo ndiyo misoro yedu yenhau dzanhasi. Munotibata pa909am 4930 kana pa12080 ne15460 kilohertz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.